Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 15th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe amid concerns of flooding in several provinces.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe.
A tropical cyclone Idai made landfall late Thursday in Mozambique, bringing high winds and flooding to a region already hit by storms. Over the past week, heavy rains in Mozambique and Malawi have killed at least 126 people and left thousands of homes destroyed. The heavy rains have also hit some parts of Zimbabwe.
This month, the United Nations launched an international appeal for $234 million in emergency aid for Zimbabwe, where drought is expected to affect a third of the country's crop and leave 5.3 million people needing assistance.
Zimbabwe's annual maize consumption is 1.8 million tons, but farmers say this year's drought heat harvest may be less than 1 million tons. Finance Minister Mthuli Ncube says the country has 500,000 tons of maize in strategic reserves.
And sometime this week in politics, President Emmerson Mnangagwa's government suspended Community Tolerance Recreation and Development Trust, saying it was not properly registered, while critics believe that the state is continuing with its crackdown on opponents almost 2 months after the general public protests, which left at least 12 people dead. At the same time, doctors this week downed tools, claiming that they don't have essential equipment and drugs for patients. A similar strike by some doctors earlier this year paralyzed all state hospitals.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke sizwile ke ukuthi kule tropical cyclone kumbe ngithi icyclone okuthiwa nguAida. Uaida lo ke
Idai.
Yeah, but it's Ndebele.
No. It's so, Tanda or something in Ndebele.
Say da. Say
Idai. No, it's different. This is
Idai.
Shona.
Idai, eh?
No, if you die, if you put D, you die.
Idai.
Idai.
That's difficult.
Yeah.
So it's like saying Thompson.
Okay.
So, yeah. So now, we are cyclone in a day. Uchongu ya chutu, Idai. What do you think? Idai.
Yes.
So kunoko ke engani nguzamile isayikhona ngkhona chonjalo. So kunapa ke siyabona ukuthi kula bantu abaningi sibe asebefile.
Yes.
Singathi ke izulu leli liqalise ngefike pelileyo. Lapho lichaya khona eMalawi la gcwalise endaweni eziningi abantu bafa inyamazana ezinye zathathwa ngamanzi. Kuzobuya ke izolo lalamhla kuseni yena le isayikhona ingene eBhayira.
Kuse
ingene eBhayira yaphinde yangena leMtare. Kunangale lapho ilokhu itshaya khona iqhubeke siya phambili
kanye South Africa.
The South Africa eKwaZulu Natal. So kanye ngazani ke kulobu zima obumangalisayo ebantwini lapho abahlaselwe lizulu jonga. So siyabona njalo ukuthi United Nations yaka yajwa yathi kukhanya ngazani kule drought ezaba khona. Kodwa ke nxa sokubuya izulu enxa kuyaba wesibab ngoba ama crops angazani agcwala amanzi andamanye vela kukhulwe kube njalo. Kodwa singakhohlwa njalo lokuthi uhulumende ungani wenza okunye lapho ukuthi avale inhlanganiso khona ngale maswingo ukuthi ke kungasasebenzi. Ya. So sizabona ukuthi sizakwenza njani jonga nxa ukuthi ekuqaliseni singakhuluma ngakhona kwizulu okunye sesikuletha ke mbayimbayi. Kunjalo baba.
Ndizo zo gives nyaya iripo ndeye ukuthi cyclone Idai iri kuisa mvura yakawandisa muZimbabwe. Tichiona kuti nyika yanga yakatotarisana zvakare nedambudziko rekushaikwa kwechikafu nekuda kwedrought yanga iripo zvichireva kuti zvishoma zvanga zvichiwanikwa nevarimi muminda zvinogona kubva zvangokanganiswa zvakare nemvura iri kunaya iyoyi yedutu mpengo cyclone Idai. Tichiona zvakare kuti United Nations yakanga yatoparura chirongwa chekupemera mari Zimbabwe kuti inge ichibatsira vanhu vanoda kusvika 5.3 million vanonzi vakatarisana nenzara kunyanga hazvo hurumende iri kuti ine matani akati wandei ari parutivi akasendekwa parutivi yekuti anogona kupa vanhu chikafu kana kuwanisa vanhu chikafu kwemwedzi minomwe asi zvinenge zvakutozoonekwa kumashure nekuti pari zvino vanhu zvikuru mumareserva nemumadhorobha vatotarisana nenzara paitawo nyaya yekuti sangano recotrad rinoshandawo mukubatsira vanhu vanenge vachishupika ivava ranzi rambomiswa kushanda kumasvingo zvichitariswa mapepa aro uchinzi haana kunge ari muorder kana kuti harina kunyoreswa zvakatsarukana tinonzwa kuti nyaya yacho inenge yakuda kuendeswa kumatare edzimhosva tamunzwa gweta resangano richitaura kuti vari kumhanya mhanya asi nyaya hombe yegibs ndiyo yedutu mupengo cyclone idai tanzwa kuti kusvika pari nhasi kwanga kwazivikana kuti dutu mupengo iriraurayi vanhu vanoita 126 munyika dzinoti Malawi, Mozambique neSouth Africa tichitarisirawo kuti parinopinda muZimbabwe rinogona kunge radzikirawo ukasha hwaro zvekuti hatizotarisira kurasikirwa nevanhu kana neupenyu hwevanhu pamwe chete nezvipfuwo asi tinonzwa kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vayambira kuti rinogona kunge richikanganisa misha nezvirimwa nezvimwe zvakadaro iro dutu mupengo irori cyclone idai vakawanda vari kuti sei riri kupiwa zita rekuti idai tambonzwa tsananguro yekuti nyika dziri kuchamhembe kuafrica dzakasangana vakakanda mazita munguwani kuti ringanzi chii pakasarudzwa iro rezimbabwe rinonzi
cyclone Yeah. So siyabona kuti lo uitai ungaba umuntu wesilisa kumbe wesifazi is it a man or a woman?
Ano.
In most cases, why are cyclones and hurricanes given some female names in most cases?
And I've heard before that those with female names are intense. Yes. But those with men's names are mild. I'm not sure with this one. Tichaedza kuti tizonzwa kuti zvakamira sei asi hapana munhu anonzi idai handisananzwa munhu anonzi idai ndokunga riri kungotsanangura kuti zverudo kuti idai kutandana
so it rhymes like itai
aiwa ndiwo uri kuda kuregatinzwe parunhare ndokunga
tinevatiinaoMr Tichaona Zinyemba is at the Met office. Mr Zinyemba, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. I'm glad to be here.
Thank you so much. Tell us a bit about this cyclone.
Well, tropical cyclone Idai, of no particular originality in terms of the name, started off in the Mozambique Channel, as you might be aware, and has since made landfall over Mozambique, and the report that you just mentioned, that quite a number of deaths have occurred, and some infrastructural damage, massive infrastructural damage has also occurred. It's now further towards Zimbabwe's eastern borders, but at the same time, we were receiving, or some places along the eastern borders, mainly in Manicaland provinces, are actually receiving heavy rain. I think there have been since last night, really. Some of the areas haven't seen any break in the precipitation that has been occurring. And obviously, that we might have some impacts or some repercussions in terms of infrastructure damage. But yes, it is moving slowly westwards. In terms of the cloudiness, it's already covering almost the entire Zimbabwe, with associated with some light rain or a drizzle in some areas.
Yeah, ngeke ngikhulume ngesintu konapho ke, just hold on there. Yeah. So I just want to translate then give it to you. So abantu ke lapha bezibaba batshelwa ngubaba uZinyemba lapho weMet office ukuthi izulu le libuya sibilikhanya likhulu kakhulu. So ke uthi ke iCyclone Lay singenile kule Mozambique emtare ngale abantu sebezuza ke ngathi sokusina izulu. Kuzobuya kwezinye indawo ke kwele Zimbabwe kungani sokulamayezi sibili kodwa ngani kulomfefezo kodwa ke ukuthi hayi liyabuya sibili izulu abantu balimuke sibili kube njalo ye kunjalo futhi
ndizozo Gibbs vaZinyemba togamuchirai muchirongwa chedu
vatinotenda
ndizozo vakawanda vari kungonzwa nezvedutu mupengo iri cyclone idai kunzira kupinda muZimbabwe asi vazhinji vanobva vatya vachinzwa kuti kunyika kwarapinda uko rasiya rauraya vanhu vangasvika zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 people dead Zvinga tarisirwa here kuti parinopinda muZimbabwe rinenge richine ukasha ihwohwo kana kuti zvakamira sei? Mungangotsanangura zviri kutarisirwa nehofisi yenyu yemamiriro ekunze?
Chinoitika pandechekuti dutu mupengo iri kana richiri muMozambique Channel rinenge rine ukasha chaizvo, nokuti tinoziva kuti mugungwa hamuna atingati friction yakanyanyisa, saka rinotora simba chaizvo. Asi kana razouya panyika ino simba rei rinoti perei. Asi chatinonyanya kutarisa hariri simba rekunge rino ukasha, nokuti ukasha uhwu hatingade kutsananga ndehwekuti hwekunaya kwemvura yakanyanyisa inoramba ichinaya nguva yese, kwozova nemhepo yakawandisa zvakare. Izvozvo tinoziva kuti mvura yakanyanya kunaya kunyanya nzvimbo dzakakwirira dzisekumanikaland kunogona kuti dai atingati pachirumbi malandslides. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika. Uyezve kunogona kuita atinotiaye pachirungu flash flooding or riverline flooding. So izvozvo zvinounza matambudziko chaizvo kunzvimbo dzinenge dzanayiwa chaizvo, sekutasa kwataita kubvira Mangwanani kusvika izvinezvi nzvimbo dzakafanana nana Chisengu, ana Chipinge, ana Mutare, ana Nyanga dzichipinda mukati dzaswera dzichiwana mvura. Ndingade kupa muenzaniso kuti makuseni chaiwo na 8 o'clock Chisengu yanga yatowana mvura inosvika 153 millimeters, asi kusvika nani zvino haisati yamira mvura, zvichireva kuti mvura inogona kunge ichipfuurira ipapo zvakadarikidza. Saka ndozvimwe zvatinenge tichitarisa kana chiti isusu intense kana kuti kusimba kana kuti ukasha rematropical cyclone. Nokufamba kwenguva kwaanenge avita anoshaya simba riye zvakare, rinonge richiderera richiderera, asi mvura inogona kuramba ichinaya. Saka ndozvatinonyanya kukurudzira zvo kuti vanhu vanyanya kungwarira manayiro emvura yacho, nekuti anogona kukonzeresa mafasha mumumbizi nemunzvimbo dziye dzakaderera.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazinyemba. Gibbs, you was just explaining the same way he has done when you asked him about this intensity of the cyclone. But he is saying when it's on land, the intensity tends to lose strength, it decreases. But when it's like along rivers, it gains. And he is also issuing warning to people in low-lying areas that flooding may occur because of the heavy rains coming down.
So, Mr. Zinyamba, how much rain is expected in Zimbabwe, and what should people do, you know, under these circumstances?
Well, naturally, you can't really say this area is going to receive that, because the rain that might be received at a particular will really depend on the on the position of this tropical cyclone. And as it moves further inland, it degrades. So you might actually hear things like now an overland depression. But in terms of the rainfall, it will still be very active. So you can't be specific in terms of this area is going to receive so much. I think it depends on the position of that area vis-a-vis the track or the trajectory of the tropical cyclone. So this is why we're saying those areas that are going to be impacted more obviously will be near the center of the tropical cyclone, and therefore also being assisted by topography, because topography tends to play a very pivotal role in terms of the rains that might be received at a particular place. And obviously in the eastern islands there, or Manicaland areas, that's where you have higher ground. So naturally, there's always a risk of potential of getting more rain. Hence, places like Chisengu, as I alluded to earlier on, received 153 millimeters as at 8 o'clock this morning. And as I said, it has been raining ever since, very heavily for that matter. So we're potentially going to be more rain over those areas. Now, your listeners might also might be interested in how is it going to be projected going forward. Well, this system, as it degrades, is likely to be moving, because it can't go over mountains, so it follows the contours of the ground. So this is why projections of that is supposed to go at least northwestwards through the northern areas of Mashonaland east, like places like Mtoko, then into Mashonaland central, and perhaps even into Mashonaland and West, also including such areas as Harare and surrounding areas.
Mm-hmm. Thank you so much.
Thank you so much. Gibbs, I think we have one of our guests, Mr. Mandla Nkomo.
Yes, Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and it's a good evening to your listeners as well.
Thank you so much. And now people are facing this cyclone, and for farmers, this could be, you know, a tragedy, right?
So I think it's two things, Gibbs. I think that for, especially in the provinces that Mr. Zinyemba is mentioning, where the rain has been decent, where there's a crop of tobacco, there's a crop of maize and stuff, getting more rain right now will create definitely issues. Fortunately, I think a lot of the maize has probably gone past the flowering stage, but there will be waterlogging and people might lose crops. And just the mere effect of trying to deal with a waterlogged situation could be a problem. But I would also hasten to say that, you know, it might be a disaster in areas where they already had a good crop. But in areas where we're already facing a shortage of water, you know, dams drying up and the pastures not looking good, a little bit of rain at this time will solve the water problem because it might fill up the dams. And I think it might also allow the grass to just have one more growth spurt. So for livestock farmers, I anticipate that the areas where this cyclone or tropical depression, when it gets there, will pass through, will actually have a positive impact.
Yeah,
into being nicho, ukuthi izulu lele lesikhukhula likavili. Endaweni lapho abantu abalezilimo ebesezikhulile ekade sebekhangelela ukuthi hayi lo mumbu usukhahlele and ngumumba abangawuvuna kungaba khona indawo lapho ukuba lezulu eliningi okungadala uhlupho kakhulu ngoba ezinye indawo ziyadoda and izilimo ezifana lo mumbu kazithandi ukuthi kube lamanzi so kungagcina kudala uhlupho lokuthi isivuno ekade besikhangelele singagcina sisehla le ndawo ezilima igwayi lazo ngithemba ukuthi bangaba lohlupho kakhulu ukuthi kube lezulu eliningi elingaphezu kwamanani akhulunywa ngumfowethu Zinyemba. Kodwa njengoba sazi ukuthi bathi okubi komunye kuba muhle komunye endaweni lapho akade sivele sisilela amanzi izulu selihambe masinyane ngibona ngani ukuna lokho kuzancedisa ukuthi amachibi lezifula lamadamu agcwale ngoba kwezinye indawo sesitsha Gibbs phinde futhi lotshani benkomo belulula kakhulu ukuthi besingaboni sibili ukuthi lungafika lungadlulise ebusika. So izulu lele if lingafika kulezo ndawo lingasiza ukuthi utshani bungani buyaqina sikwanise ukuthi silaluke size siyefika esikhathini sezulu elandela.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So he's explaining exactly what he said in English.
Yes.
That you know, this could be a double-edged thing. Good for other people and bad for others.
Right,
for those that were facing maybe places where there were little rains. It could be some good news for them, but it says
for livestock.
Yeah, yeah, and where maybe the crops are good, could be bad news.
That's true.
Yes,
I just want to read a statement here issued by the Harare City Council, I think, about 6 hours ago.
Yes,
and it reads: Harare City Council is urging all motorists not to park their vehicles under trees. Residents to keep their doors and windows closed because violent winds that may destroy trees and blow roofs may be experienced in Harare. Where possible, avoid night travel and crossing flooded rivers. Those who settled on wetlands should be on high alert as the city may experience floods. Members of the informal sector storing their wares in drainage systems are urged to remove the goods as this may block the drainage system.
Yes, and then we've got a tweet from the Minister of Information and Publicity. It says, you know, it talks about the cyclone. It says, government through the Civil Protection Unit has triggered its disaster management systems, which involves armed forces, Air Force, ZRP Aqua units, partners such as International Organization of Migration, Red Cross, Save Children, ETC, as part of its action plan. So they are saying that they've actually
Kana kusimudza matenga edzimba ichipinda nepamadhoo apa pamafafitera pamawindo apo zvine zvichingodaro mhepo ichipinda ichikuwadza vanhu vayambirawo vanhu vanochengetedza zvinhu zvavo zvikuru vanotengesa vaya hanzi pane vamwe vanoti havanawo mari dzekuisa kumastorage vanotsvaga pavanofunga kuti drainage haisviki mvura iri regai ndingosiya ndaisa zvinhu zvangu imomo hanzi vari kukurudzirwa kuti vanga vasingachengetere zvinhu zvavo madrainage system sezvo zvichibva zvazovhara drainage systems idzi mvura yotadza kuenda painofanira kunge ichienda kozvokonzera flooding zvive zvamungawedzerawo pamusoro pestatement iyo kana chiziviso kana yambiro yaitwa nekanzuro yeHarare
ichokwadi pane mashoko ataurwa necity of Harare kunyanya panyaya yekuti miti inogona kupfika nemhepo inenge yakasimba kazhinji kazhinji unoona kuti ivhivhu kana mhepo ikangoda kuvhuvhuta yakati simbei zvino miti inogona kunge ichiputsika uyezve zvemafafitera zvinhu chinhu chino chatinokurudzirawo chandanga chida kunyanya kusimbisa pane nhaurwa iyoyi ndechekuti manairo emvura etropical cyclone akasiyana nemanairo emvura atingati aye mvura ine mupande kana kuti ine mabhanangana tropical cyclone kuona kwataita mvura iyi iri kunaya zvine nokuti atingati mwoyo wetropical cyclone uchiri kure iri kunaya zvazuva rese ramba ichinaya asi haisi kunaya zvezvokuti inogona mafashama anogona kungouya nguva diki diki saka munozoona kuti nenguva nokutiwo tropical cyclone iri kufamba sei mvura iyoyo inogona kuwanda kana inogona kungoita ichingonaya zvezvokuti chaka 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 isinganyanye kuzokonzeresa yatinoti flooding asi zvakangonaka kuti vanhu vangwaridze kuti kune dzimwe nzvimbo ngatigare gatike kuti kana itasa Harare tiri kutarisa yatingati pachirungu yeCBD aiwa Harare tinenge nzvimbo dzakatenderedza iro guta rekuzeharare saka kunogona kuita mvura yakawanda iye zvinogona kukonzeresa matingatiwe masplash flooding saka hongu tinonge tichikurudziraro nebazi irori redepartment of civil protection tiriwo nhengo yecivil protection saka tinenge tichikurudzirawo kuti vanhu vangwarire kuti zvaka mhepo nemvura zvakare unozoonawo kuti dzimwe nguva kungangoita mvura ine mabhanangana kazhinji kazhinji tinokurudzira ipapo kuti edway musahwande pasi pemiti kana zvezvokuti kuda kubatana nezvinopisa zvezvi muchida kugadzirisa zvokudya izvozvo zvine njodzi zvine ngozi yakakurisa chaizvo nokuti kana kukaita atinoti pachirungu lightning kana kupenya kuya kumunhu anogona kurohwa nemheni ari nzvimbo yakatoiri kure nekune mabhanangana ayo saka izvozvo ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira kuti wedwe ngwarira musabate zvinhu zvine moto wemagetsi kana kuine mabhanangana musahwande pasi pemiti musahwande pane kana kuti imba inenge iri yega pabani iyo inogona kunge zvakare ichikwanisa kurohwa nemheni asi mvura iyi chokwadi kuti mvura iri kuuya nzvimbo dzakawanda asi kunyanyanyanya ndoda kuti ndinyanye kutsiridza ipapo dziridziza ipapo kunyanyanyanya nzvimbo dzekumamashonarencentral nokuti mafambiro etropical cyclone ari kuoneka kuti yakuda kunge ichienda kumusoroko unozoona kuti yakuzoda kuzotevedzera zambezi pari kana nedzimwe nguva saka tinoona kuti idzo nzvimbo idzodzo ndodzinonyanya kunge dzichizowana mvura yakawanda.
Thank you so much, Mr. Nyemba. We will invite you to explain the same in English because handizonyanyogona kutsanangurira vanhu vanopedzisira vava kuti asi takanzwa jonga achiti pasi pemuti ndo panoita ramba yanyu muri parunare You know, Gibbs, when we were in school, sorry, was Yemba, sorry, Muda out or something.
I want Nanga Dongoti, I was Mabasrana with Tona with Tingapi, with your say, even Majuru Bikuakuakua,
this was where I dreaded the Kawamuri. Nanda Puyo, which is a Gibbs, Kutingua, Tatrikumusha, the Zizakumusha, and Gundova Kusumba Gibbs. Kuchikoro wandai zidza pamashamba naka school kudara masevente tarisinga wanemari ni kwetine maambrela rama kuita ya jinezi saka wakangu wosina kuwa nasagara uno peta kona kutufeke kufaramvula
yeah.
Uno wanda pasipe muti kutika ya pera saka do paronzo na wazinyemba
apana kuna so you can go ahead and say it in English, you know, in terms of what people should actually do.
Well, my comment really will first hinge on some of the warnings or reports that have been issued by certain agencies around the country. Our emphasis, as far as is concerned, would be really on the rains that are expected. We are not generally expecting. There will be some flash flooding in areas that are susceptible, particularly of low-lying areas. And obviously, that can actually be potentially cause some danger, and as far as felling of trees and the washing away of infrastructure, as it were, or even potentially drowning. But I want to emphasize again that we've seen that the tropical cyclone is continuing to move westwards, further into the country, degrading at the same time. In terms of in terms of rain, yes, we continue to have rain. It might not be heavy everywhere, but I think it will be mostly heavier near the center of the tropical cyclone. And this is what is important to actually keep in mind, that it's not like we're generalizing that we're going to be getting lots of rain everywhere. No, we're saying some areas will get heavier rain, being assisted by topography, but others might just get light rain, which is continuously falling. Typically, what we are finding in here in Harare, as an example, the rain has been falling since morning, and this has just been light rain. But we're expecting the peak of this system to be between today into Sunday. So there's always a risk of flash flooding.
Mm-hmm.
The other issue that I wanted to emphasize on is some of these storms could be associated with a lot of lightning, and we know that lightning is a very hazardous, and people are usually struck by lightning by hiding or by standing underneath a tree. That actually creates it's very dangerous to do that. So we urge the public not to hide under trees if it's raining. As much as possible, do not shelter in an isolated structure or shed, as it were, because potentially that will actually increase your chances of being struck by lightning.
Mm-hmm. Thank you so much. Statu Babunyoni, lapho sicingweni, umlaleli. Babunyoni, kunjani?
Sona kunjani, baba.
Siyaphila nyoni. Ubona njani kunoko kuthiwa ke kuyabuya i-cyclone le? Kunjani lapho khona kulapha?
No, le nto iyamoja kakhulu, mntabe. Abantu baseZimbabwe sisenza ingene ngoba la egovernment yethu ayikwazi ukuthi isincede ma inkinga le ivelile. Ngoba ngitshona the way imoche isade eMozambique neMalawi, i-government yabo izobanceda ngapha nangapha. So thina eZimbabwe sile nkinga ngoba abantu bazovela lele inkinga yemvula, akuna ncedo bazolitholayo.
Po lina lapho elikhona abantu bathini abayisabi khonokho?
Bayesaba kakhulu. Boza, why wanna go into the Napoleon? Zelaya Motara Guru.
So, it's not about the Michelin level when one
up. Gahul.
Yea, Nasus Kangela Gina, Lapel Kona, Ungapuan Kona one
up. I'm not the HOP, the South Africa.
Oh, Kulampo, Alina, Kulampo, HOP.
Ah, Napari, yes.
What was the Natal is October, we are hand.
Yeah,
that was very much
like that. Yeah, so what thing is possibly Amazon?
I'm going to go to the government. 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 I'm going to go to the government
No, they are one of
them. Yeah. So Mr. Nyoni is appealing to the government to help people. You know, he says people are fearing this kind of cyclone.
Yeah.
So they're not even sure what is going to happen because of the destruction in Mozambique and Malawi. So they are really, really scared. So maybe he's appealing to the protection unit to actually take some kind of action over this issue. So sibuyele kubaba ke uNkomo. Baba Nkomo, ngase sibona ke kuyiwa phambili lapho ukuthi eZimbabwe kujalile ukuthi kube le mvimbi, imvimbi yathi yabe ingatsha umoya kungela siphepho esingako. Kodwa ke lokho kubuyayo kuyawisa amabele, kwenza izinto ezinjalo ukuthi even lezihlahla ezithize lazo ziwe. So nxa ukuthi sokunjalo ke baba Nkomo, amabele selele phansi, pho umlimi kumele enze.
Ya kuba lukhuni ngoba izulu sonke siyalifuna, kodwa eliza ngalolu hlobo luza lithwele okuningi kakhulu, njengoba usitsho ukuthi umoya lo ungawisa amabele. Esingakutsho thina nya ngibone bekwenza ikakhulu emakhaya ukuthi la mabele awileyo abantu bayawadobha benza ngani yizithingithingi kumbe izithungo bewabuthelele ndawonye ukwenzela ukuthi at least aqedelele ukuvuthwa kwawo. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi ukumotshakala kwakhona akusalungiseki. Ngenye into gives ebengifuna ukuthi siyinanzelele, indawo esizivalisayo ukuthi izulu lele lizafika khona oMalawi and to a certain extent oZambia. Asikhumbule ukuthi yiwo amazwe akade enceda thina eZimbabwe ukuthi nxa sile drought at least bona bavame ukuthi babe lezulu sithole khona amabele. So mina into engethusayo njalo engesabisayo ukuthi izikhukhula lezi engizibona kubo Mozambique eMalawi and mhlawumbe zingagcina seqela leZambia zitsho ukuthini kundaba ye-food security kumbe ukwenela kokudla ku-Southern Africa yonke. Yinto okufanele ukuthi siyinanzelele ngoba kutsho ukuthi phezu kwe-El Nino singagcina futhi lapho ebesithi sizaphephela khona lakho sithole kungaselaka kudla okwenele.
Yeah, so ke besikujumile namhlanje baba Nkomo, kodwa sibongile kakhulu ukuthi usibuyile lapha-ke kuhlelo. Phose lokugcina baba.
Hayi, elokugcina ukuthi u-2019 uzaba ngumnyaka olukhuni kakhulu kithi abalimi. Ngakho asihleleni kahle imisebenzi yethu. Laba abalamabele amalutshwana abazame ngamandla wonke ukuthi bayalondoloza. Lapha ababona ukuthi hayi akusaphumi lutho kwezinye indawo bese encourage abantu bese bakhuthaza ukuthi hayi geca nje wenza isayileji uzafeed inkomo. Laba abalenkomo kuphela ababona ukuthi amadlelo ayaphela, ungalindi ukuthi inkomo izigcine ivuswa ngezigodo. Ngcono uyithengise ugcine imali uzaphinda uthenge futhi nxa sokungani kuyacaca ukuthi amadlelo aminjani. Kasingabili ababantu ababambelela ukuthi into zingaphonga ukuvuka zijintshile singenza ngenhlelo ezifaneleyo.
Awubone ke baba Nkomo, sibonge kakhulu ungadinga kusasa. Sibe lempela viki enhle baba.
Lami ngilifisele enhle kodwa lingabulawa ngumqando kini ngapha.
Hayi kunjalo, lani lingabulawa izulu
Okay.
All right, bye-bye baba. So that is Mr. Nkomo. He says, yep. In some cases where the maize has been brought down by the rains, some people normally pick it up and tie it together.
Okay.
And it works. But in some cases, he says it doesn't work. It breaks, yes. But he says if that happens, that you cannot do anything with it, you actually gather it and make some silage out of it.
Okay.
Says for the cows, it's okay.
Stock feed.
Yes.
Yes,
sir. But his fear is that if Malawi, Zambia, and other countries that have been supplying maize to Zimbabwe are affected by this cyclone, then in terms of maize supplies, Zimbabwe may be facing a crisis.
Yes, that's what I'm also seeing on Twitter. Gives some updates. There's Diamond FM Zimbabwe, and they said Sakuba Market roofing blown off by heavy rains. That's Musikaweku Sakuba, Urkunzi Marata, Torwane Mepo, Koya Mumanonzi Simba Chips. They saw update on the destruction by Cyclone Idai in Chipinge today. people who need urgent help. Vaisa mfananidzo gipsu rukura kiza chibage. Chaka itakuwa kurara. Pasi chakara zikuwa ne mepo yoi. Kuita vamuaruta lutu irino tifungisa. Cyclone Elini. Payakamboruwa muna 2000 kuchupinge. Chaka itakuti murizi para zaniswe. Deni pane vamu waiso mfananidzo. Kuchupinge ni kwa mtare tukwe na pachupinge. Pane chitoro chinenge TM. Chaka pamberi pechitoro ipa paka zara mfura. Nedzimotokari dzakatovharwa nemvura. Saka ndozvimwe zviri kuitika izvozvo kubva kumatimana enyika. Ndinoimba kuti rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakushandisa social media kwaane madande mutande. Vanhu vakwanisa kuzivisana vachiyambirana kuti kuno kune dambudziko rakati itai zvakati.
Yeah.
Rikaiti mbonzwa kuna vazinyemba kuti Mr. Zinyemba nyaya dzemadande mutande kana social media dziri kubatsirawo zvakadii kufambiswa kwemashoko panyaya iyo yedambudziko recyclone Idai. Nokuti tinoona vamwe vachiti masocial media aya anotakura mashoko enhema, vamwe vachiti aiwa ndo yatove nzira yekukasika kunzwa naye mashoko.
Zvinogona kudaro hazvo kuti dzonguva yakanonge pachita kwekunokureva nhema. Asi takatarisa nyaya yetropical cyclone Idai, kuona kwangu mezimwe dzacho dziri kuita kuti tikwanise kuwana yatingati ruzivo nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo idzodzi dzatiri kutaura kuti tropical cyclone ndokwairi kunyanya kuve iri. Saka zvinobatsira dzimweni nguva panogona kuita iye zvimwe zvokupamidzira wanyaya. Asi ini ndinoda kunge ndichida kutenda social media isu takamirira bazi remamiriro kunze kuti riri kutibatsira kuti tiwane ruzivo zviri kuitika kune dzimwe, naipapowo zvakare isusu tinoshandisa social media kunge tichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika isi kunzvimbo dzakadai so kunyanya nemafambiro ari kuita tropical cyclone iyo Idai. Nokuti Idai ndanzwa pamwe vamwe vachida kupa muenzaniso weElin. Tropical cyclone Idai ndo yakakurisisa chaizvo kupfuura dzimwe dzatati tawana. Saka zvireva kuti zvairi kukonzeresawo zvairi kukonzera munzvimbo dzakanyanya kunge dziri munzira yayoni zvinogona kunge zvinhu zvakakurawo. Saka ndinodayira kuti mabazi ndambonzwa muchitaura zvokuti pane mabazi ehurumende vane mashoko avataura. Saka ndinodayira kuti hurumende pachayo iri kunge ichinyatsotarisisa zviri kuitika zvizaubatsirwa kumhuri yeZimbabwe. Apa social media iri kutaura mashoko akadaro. Saka tinotenda chaizvo nemashoko iyayo.
Thank you so much. Please do stay on the line. Regai tizwe tine muteereri tina mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa. Makadii mufundisi Moyo?
Tinozwa makadiko baba.
Aiwa tiri wapenyu, tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pedambudziko riripo. Tine nyaya nhatu dziri mudariro asi iri kupisa ndiyoi yecyclone Idai. Kwoitawo nyaya yekuti nyika iri kutsvagirwa chikafu. Pakutsvagirwa chikafu pakasangana nedambudziko irori zvakare redutu mupengo, nyika dzakaita seZambia neMalawi dzaichimbowanisawo Zimbabwe chibage. Ndo kumwe kwacho kwenzvimbo kana madzine matunhu arohwa nedambudziko irori. Kwoitawo nyaya yesangano rinonzi COTRAD ratinonzwa kuti rakanzi nehurumende rimbomira kushanda kudunhu remasvingo, nenyaya yekuti mapepa aro ekuti ringe richishanda zviri pamutemo haana kunyatsotwasuka. Tipei zvamuroda kutaura panyaya idzodzi.
Okay, tinotendera gani kwasa zvangu vateveri. Chekutanga gani tange nesangano rakamiswa iro. Masangano rakamiswa iro zvakasina kukodzera kuti rigone kumiswa, nokuti ndaamwe masangano anobatsira ruzhinji rwenyika mukati menyika kwavanonge vachifamba, especially kumasvingo nemise kumasvingo. Saka zvaisafana kudero, gavhumendi yaifanira kusadero, nokuti masangano akaita sakazvimirira anobatsira zvizhinji sei. Ndaanogona kusvika kune dzimwe nzvimbo zvafanira like kuna Chiredzuko, kuna Chiredzuko North, kuna Save. Kunewo matambudziko futi akafanana nemvura achinge yasvika, like vana vazhinji nguva zhinji gore negore varogara vachingori mwana makaro, but gavhumendi haigoni kusvika ukoko. Like gore akapera kune mwana akarumiwa nemukadzi achabva mubita mwana akarumiwa zvikangopara, asi kuti masangano akaita sewanosvika achindobatsira idi achidzama kunyaradza mhuri. Saka gavhumendi haisaifanira kumisa masangano akada, ndo amwe anotobatsira nezvimwe zvinhu zvitori nemusoro. Saka gavhumendi haifanira kuti dairo pati milo seka fana iso so ndo vaipa pose to inda pana we yenye mvura iliku kanganisa ya tukuna ya Malawi nuko Mozambiki singo toni kunu mzio fana na sleep panyewe vangu wana wakatisia ida kuziko ombe chairo patikana izeni zijara mungu dana kangi antikanza ni idai ida kuziko ombe chairo nukuti zunu zunu tambu za mvura manayari kita mazuano ino na esi na sarukano ino na ne asha ino na esi kangani sabano but this is a zunu zunu kutu ngwe soku na mwari pasini kakuti matangu zunu mvura mvurene gurupa na ya mvura ino siya vanu wakawanda maparara ino siya ya mosha saka ida kuziko zungu kumbe udai mwari wakatunga milia o nizo tikaona ku Mozambiki tuzari ku Mozambiki zvinhu zvakafanana izvo nogara singo itika pona apo nechetikaudzwa yakaitika ku Malawi saka chinongo dai dai mwari vakatibatsira kuti mepo iyo isagona kuramba ichingotevera nenyika inyaya yekunyika kwairi nedzimwe nyika saka zvimwe zvinhu izvo tinoda kungoiswa kuna mwari kuti vagone kutibatsira nekutungamira zvino kunobva chikavura nai kuva kuona Malawi kamareva nekuona namo yonera Zambia saka kuri kwatinoo kunoramira vanhu bazvisi nezvazvo dai marubenga vangotungamira chidangochema futizve nedambudziko raitika kukreasi ichi kunew zealand zvinhu zvatitambudza zvikuru kuona vanamati vachiurawa nenzira yakafana nei tiruga tingozviona kana negore rakapera musouth africa
tinotenda zvikuru vamufundisi moyo regai titore vamwe vateereri tinotenda zvikuru
tinotenda nemo muvarare nerugare amen
thank you so much that's Reverend Richard Moyo calling from South Africa on the issue of Cotrad, he says the government should not have taken that step of stopping this organization from operating because the NGOs are helping a lot of people. And on the cyclone Idai, he says he leaves it to God to at least help his people. And I think we have two, three
callers. So let's take Kuba Bunkosu Kala. Hey, Baba Nkosu, connect one. Baba Nkosu Webster, Unjani. Webster Nkosi, usakona Nkosi ya? Mwana Nkosi sete nzwe lapa, asazu kuti kukua mbanja. Ye, wote ngeye kubaba apostle imite ntube, mpostolo mkulu. Mpostolo mkulu, kunja?
Hey, brother kid, kunja?
Kunja pila wakulu, ye, akucho kuti, ukubona njani, ukukala, izule kule libu yayo. Ukwe spili, kono kinta nganiso le, kutua isi vinjiwe maswingu, ukubona njani kono?
Hey, kuzi matuwe, okwenzulu. Uhlupho olukhulu ukuthi obukhathaza kakhulu ukuthi uhulumende le Department of Civil Protection bareti kanganani kuyini asebekwenzile ukuthi abantu special laba abasendaweni eziphansi ama-low-lying areas babasuse baye bafake endaweni ezidobhileyo engikwaziyo ukuthi i-budget ye-CPU ayikho nike ngaphathina labo isikhathi eside kwi-NGO forum nangesikhathi izinto zisaride kungani kuthiwa ikatshangwa ekugcineni but isikhathi sokuthi abantu bahlanganisa amathanda bachiyane le pride ba-engage even abantu outside amazwe outside Zimbabwe kumobilize ama-resources kungakonakali kakhulu abantu kumele basuswe bayefakwa endaweni eziphezulu ngobe ngubone eMozambique leMalawi dube akukuhle nxa kungafika eZimbabwe kuzalahleka imphefumulo eminingi so uhulumende kufanele enze ama-priorities akhe inhlelo zakhe zibheke ukuphepha kwabantu then okwe-organization evaliweyo kuvele kulesikhathi eside kusiza dube lokhu kuzanya ukuthi kutshintshe imithetho kubonyise imithetho inhlanganiso zonezi ezizimele zodwa zingakhona ukusebenza ngiyakhumbula mna kulesikhathi eside ngisenza imihlangano lobhengula entumbani plantry ubone nje ukuthi uyalandelwa ngabantu from i-Department of Peace bangalitsheli lokuthi bakhona so kona lokho bekukhulunywa amalanga wonke ukuthi uhlupho lwama-demonstrations eZimbabwe luvezwe ngama-NGOs mhlawumbe lamanye amaphathi aphikisayo sebekuqinisa ke manje ukuthi ama-NGOs special la ngathi adila ngama-democratic processes adila nge-justice azovalwa amaningi but ukuvalwa kwawo kakusoze kuvimbe ukuthi iqiniso lingaphumi ngoba indlela abantu abathola ngazi iqiniso zilenga kakhulu kulezi insuku. I-social media ivulekile, i-internet ikhona. So akuseyizo sikhathi sokuvalela abantu ukuthi bangatholi ulwazi. Kanti-ke ama-NGOs afakwe emthethweni ngohulumende osokuphambanisekile kathesi kuyini. Umpresident Mnangagwa le-government yakhe yababhekane leqiniso ukuthi abantu beZimbabwe iqiniso bayalazi futhi bayalibona. Ukuvala ama-NGOs akusoze kuvala iqiniso. Imilomo yabantu ayivalwa ukuthi i-NGO ivaliwe. And okulusizi ukuthi abantu akade besekelwa yileyo nhlanganiso, uhulumende kashoze abanake, bazonakwa ngubani, bazomelwa ngubani, ngoba ama-NGOs amela abantu abangelamlomo yokukhuluma. Abathi ngesilungu, they stand for the voiceless. So if you silence ama-voices amela abantu zulu ongalalizwi, abantu bazomelwa ngubani? I don't think ukuthi singakusupporta, singavumelana lakho. Siyakwazi baza kwenza inkani, kodwa thina njengabantu beZimbabwe asivumi. Akuyekwe abantu basebenze, kodwa akulungiselele ukuphepha kwabantu ezulwini elizayo.
Sibonge kakhulu-ke baba mfundisi, ungathina kusasa, sibe lempela viki enhle. Yeah, so he says government should work hard to actually help the people that are going to be affected by the cyclone. And at the same time, you know, NGOs should not just be shut down or, you know, controlled by the government. He says that's very dangerous because there is social media, there's everything these days. People can do whatever they want. Maybe let's go to Tish Zinyemba and then we round off the...
Yes,
the,
I think... Yes, Mr. Zinyemba. We see in Malawi, we have seen more than 80,000 people have been displaced so far. And 1,583 roads damaged, 11 bridges destroyed. Do you think this will also happen in Zimbabwe?
Ndingaje kuti ndi handina ruzivo zvakanyanyisa nezvaitika kuMalawi. Ndinodaira kutiwo susu sebazi remamiriro ekunze tinenge tichikwanisa kutaura nezvemanayiro ari kuita mvura. Pandingati pachirungu, beyond that is really out of our ambit. Saka handingade zvangu kuti ndinyanye kutaura.
Mubvunzo wangu wangori wekuti mubvunzo wangu wangori wakanangana nekuti tichitarisa kusimba kwakaita dutu mupengo iri kuMalawi, taona matambudziko ese awanikwa. Tingatarisira here kuti ringasvikawo muZimbabwe rakadaro zvekuti vanhu vangapedzisira vasiya misha yavo nezvimwe zvakadaro?
Atingakwanisi kunge tichine ruzivo kuti chii chiri kunyanya kuitika muZimbabwe. Ndokusaka tichidarira kuti hurumende iri kupanisa ino urongwa hwakubatsira kunyaya dzakafanana naidzodzo. Asi chatinoziva ndechekuti nzvimbo nenzvimbo ine handingati pachirungu mapeculiarities ayone, zvichireva kuti nzvimbo nokunaya kwemvura zvinogona kukonzeresa zvakati wandei. Saka chiri chakanyanya kukosha ndechekuti mabazi ehurumende akafanana needu aya ana mitoiaend ari kuitei kuti vabatsire panyaya idzi dzokunge pachizonge pachiwanika matambudziko anenge achisvika munzvimbo idzo. Saka imwe nzira ndo fanika nzira yatenge tina yokukwanisa kunge tichiita tichishachiita aya atingati maalert kana kuruzivisa vanhu kuti aya vediwe nzvimbo yakadai sosichange kunogona kuita zvinhu zvakada sozvakada. Saka parirai ndinodayira kuti izvozvo zvinogona kupa vagari veZimbabwe kana kuti mhuri inenge igerekoko kuona kuti vangabatsirikane sei zvichienderana nemamwe mabato anogona kunge achizobatsira panyaya dzakadai.
Thank you so much, Mr. Zinyemba. Aiwa, tokuregai zvenyu muchisununguka. Tinotenda zvikuru neruzivo rwakadzama rwamakwanisa kutipa nhasi.
Aiwa, tinotenda.
Thank you very much, Tish. Bye-bye.
Gibbs, I think we only have how many minutes left? About 10 minutes.
10 minutes, yes.
About 9 minutes.
Yeah, somewhere there.
Yes, and we have Mr. Denford Halimani. He is the lawyer for Kotrad.
Yes. Okay. Is he on the line right now?
I think.
Is Mr. Halimane? Let's hear from our producer whether Mr. Halimane is on the line or not. Yes. So we're told that Mr. Halimane is on the line right now. So now we are talking about the suspension of this Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Mr. Halimane, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Yes, sir. Tell us about what is going on now with the trust.
Basically, what we've done at the moment is to approach the High Court on an agent basis to try and seek the High Court to set aside the irrational decision by the District Administrator of Mashingo to suspend the operations of Courtside. We believe that the government does not actually have the power to act in the manner that it did. At the moment, we're waiting for the court to call us for a hearing or in the best case scenario to simply confirm that it is indeed set aside the decision without even calling the parties, because we believe that the case is quite straightforward.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti sangano rimiswe kushanda izvi?
Hapana zvikonzero zvapiwa, ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti hurumende haina kunyanya dhiya, havana kutevedzera mutemo. Bindiro dzvare Zimbabwe rakaitwa muna 2013 rinotaura iro kuti avo vari muzvinzvimbo zvekuita madecisions vanofanira kupa zvikonzero kana vachinge vaita madecisions anoafekta vanhu, and in this case havana zvikonzero zvavakapa. Vakangodeedza vanhu vecontract ndobva vavaudza kuti maoperations enyu atosuspendwa, ndobva vatovapa tamba ine masendezi mashoma-shoma ari kungotaura iwo kuti vane zvavaruka kuongorora kusvika vapedza zvavachaongorora maoperations okukotrat anenge akavharwa.
Thank you so much. Rambai muri parunhare. Gibbs, tine mumwe mudare wedu, tinava Belief Gaule.
Yes, Mr. Belief Gaule, good evening, sir.
Good evening, my brother Gibbs and
Jonga Kandemiri.
Thank you so much.
Magasimba here, vakandemiri.
Ah, nyapila baba.
Now, Gibbs, nge akuru malai, nyamu.
Hai, kujalo, mtu mdala. So, akusikele ke, baba Gaule, kuti, kwenye nge, indaba ya contract, le ya chupa. Lapa skuluma nge, sanga niso le, miswe umsebezi, kuna ngani maswibu. So, ukulumende, kamnumza, mnangakwa, utuase ngani mufanana ke, ukulumende, kamnumza, mkabe. So kuna poka yabantu bachinga sibila okumangalisa ba.
Ye abantu labo bachinga kithi kodwa ke into emangalisayo ukuthi abantu ngeke befana nesomgabe lomnangagwa. Umnangagwa ngumnangagwa, umgabe ngumgabe, ngabantu ababili abachiyeneyo laba. UPresident Mnangagwa umuntu olethe izinto ezikhanyayo ezidinga ukuthi abantu bakhululeke elizweni labo. Njengokuthi kodwa ekukhululekeni kwabantu, abantu abanye basuka bathathe ukukhululeka lokwana bakusebenzise ngendlela engayisiyo. Njengabona ukuthi kudlulileyo, sibonileyo umbono nalo odlulileyo, ukuthi abantu bathathe ukukhululeka bese beyeqa bajanqule njengamankonyane besenza into ezingayisizo, bese behamba bechinga izinto zabantu bedestroye ama-properties ngenxa yokuthi sokuthiwe hhayi kanti selikhululekile. Lokwana okwakusenziwa kudala ukuthiwa orobayi robayi akusekho, yinto ehluphayo. Ngokunjalo umnangagwa ukukhululile, and indlela le enhlanganiso nale ezimele yodwa enjengaleyenza kule Mafingo, sikukhangeleni kusho ukuthi abantu labana kade beqhuba umsebenzi ongayisiwo, abakwenzileyo kuhlolisisiwe kwatholakala ukuthi akuqondanga. Ngokunjalo bamele bazilungisise kuqala. Azifuni abantu ababuya bezishoni, even noma ungakuhamba emazweni anjengabo-America labo bani uhamba khona lo yispy ufike ubotshwe. Iko bona izipayisa bo America zaziboshwa kobo kobo lokuzeni mtwa kobo bani amazwe amanye ngale aphetheya ngale kobo
Iran
amagama olozeni mtwa kobo bani kobo
Iran
kobo South Korea la kwezindawo khona ngale babeboshwa labana manje ungahamba kwabe izipayisa ngaye ungahamba izipayisa ziyaboshwa even e Russia ngalozi siyaboshwa izipayisa izipayisa sizifunde izweni lethu sina abantu ababeza sinethi zabazosebenza lathi kuhle kule sithuthuke ukuthi babeza wenza umsebenzi nalo abawujongileyo kuphela bashiyana le politics
Yes, I'm going to say that so what he's saying is that you know, people are actually abusing their power and freedom. So he says at the end of the day, this organization may have been doing wrong things, like you know, they were not following what they were you know, the kind of registration was stipulating. So at the end of the day, he says the organization was doing wrong things.
But was it not supposed to be investigated, then told those bad things?
Because maybe the lawyer can explain. The lawyer, yes.
Maybe before we go to Mr. Halimani, Tinem Terere, Arifarunara, and Stinavam Zio, and Arifarunare. Hello?
Hello?
Hey, Makadi, Baba.
Tripel Makadi, Ivo.
Yeah, and Zimunan Zivam Zio.
Ndizvozvo, Vam
Zio, and Mamuchurongwa Tipe, Fungwa Zeni.
Vamuziyo ni wanu doctor aneso kubanuwa kama ugempuwa maa endosa kubanuwa kama singwa
ye
mzuri zino shunguru za kwazo kana tata zutari sana mamira katanyika ya diye Zimbabwe zino gumbuka kana tifari wa wanu anotibatira mnika yaka wama kudai iniso kona kwangu ndirunafo kutinyika ya diya tongwane chikara nileta sindino tuka asikutikana kana vanhu vanoda kubatsira vanhu vari kutambudzika vachivhariwa kuti vatibatsire sitiri kutaura tiri kutambura kudai vana veZimbabwe vatambura ndinorwadziwa zvikuru and ndinotenda munhu akaita sava vanomirira mahuman rights vari muno vamavhinga ndinogara ndakavateerera zvikuru ngavarambe vakashinga nebasa ravari kuita nemesidi7 rambai makashinga chaizvo chaizvo pabasa ramuri kuita tinoramba tinemi takakutsigirai isu vari pasi pasi tiri kutambura tiri kunzwa nhokune zvironda izvezvi tirikunzwa kuti kuna vanhu vakaenda kuamerica ikoko vanosvika 200 yezimbabwe 200 vese vachifambira chimwe chimwe chete zvinorevei nyika dzakaita sana Tanzania dzine vanhu vanosvika 20 munhu umwe andanzao ndaona pakanyorwa chinzi umwe noumwe ari kupa $1,500 per 10 days for 200 vanhu asi muzvipatara hamuna mushonga zvisini zvinorwadza chaizvo izvo
regai tipe mukana kuna vagaule pamwe vanogona kukupindurai vari parunhare vagaule manzwa zviri kutaurwa navamuziyoni hanzi danho rakatorwa rekumisa basa kotradhiro havavirinari naro rinotoshungurudza sematauriro avaita vari kutaurawo futi panyaya yekuti mapriorities vanhu vakauya kumusangano uri kunew york vakawandisa
basa racho kana vanhu vacho vachiya kuno kuvechiita basa risiriro risiri basa vakauya kuno kuzobetsera vanhu vachiita basa rekubetsera vanhu kunoku hati mabasa acho hatiwafariri mabasa acho hatiwafariri chazva chose ye ndizvo zviri pachena kuti pane chinangwa chavo zviri pachena kuti tine zvinhu zvazvinofamba mushe ndizvo gurunaaboda vamiri aisivooga mangos maakutanda zvakanaka mamwe aisi kuta zvakanaka
vahalimani munoti ine nyaya iri mudarirei
ndichamusika nevhiyu yevakuru ava vanenge vari kuru kutsikira kukanganiswa kwemangos mangos tinozvati vanobatsira vanhu vakawanda kuri kunyanya iyoyi yekotradi ezio yaitosevenza nemadepartments egovernment akawanda anosanganisira vanazek
vanahuman
rights commission nemamwe madepartments egovernment like ministry yeeducation etc saka zvinoshamisanise kuti vazoipa nhasi here ineni event kana vakanganisa ingapaitwe investigation kana pawanikwa paitwa investigation poonekwa kuti pane fungidziro here iri maybe kuti vaita mhosva then so it was public even tongue and a tongue or an animal show under the company. You don't stop my operations around in my investigation. I mean that's unlawful. And civil as well, you know. You don't arrest to make investigations, which is basically what they have done.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Alman. Sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tich Nyemba of the Met Office, Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, Mr. Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Denford Alimane, representing Community Tolerance, Recreation and Development Trust. ZANU Office keeps to be in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Nsinga Kanganwi, Vatere Rivese, Vakwanza Upina Mchurongwa, Nemi Mamchwa Namuru Mchimbo, Zakasiana.